Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 16/2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Inflation muZimbabwe yakasvika pazvikamu zana nemakumi manomwe nezvishanu kubva muzana kana kuti 175% mumwedzi wachikumi. Meya weguta reHarare vanoti kurambidzwa kushandisa mari yekunze kwave kukonzera matambudziko kukanzuro yavo nekuti zvinhu zvave kudhura. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Boka reZimbabwe Statistical Agency ZimStat rinoti inflation yepagore yakakwira kubva pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana kana kuti 97% mumwedzi wachivabvu kuenda pazvikamu zana nemakumi manomwe nezvishanu kubva muzana kana kuti 175% mumwedzi wachikumi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti zvakanyanya kukwidza inflation mitengo yezvekudya, zvekupfeka pamwe nemishonga yokurapwa. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vaimbuya mutungamiriri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKaliso Jokonya vanoti chavanoona sechakanyanya kukwidza inflation kusiyaniswa kwemari yekunze nedhora remunyika pauremu. Ngatinzwei hurukuru yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Icho kwadi kuti zvakadaro zvinogona kuva zvakaitika, hangu handisati ndanyatsa kuona kuti yakwira sei, asi chiripo ndechokuti tinoiti imported inflation really. Zvakaitika apa ndozvokuti makaona imimi dhora reUS nemari yedu RTGS ichistrengthena zvakanyanya, saka ndozvakaitika izvozvo. Saka kucurrency nokuti zvinhu zvatiita tenga zvichibva kunze zvine zvaakuti dhurei in terms of the local currency, ndozvakaitika. Saka hazvinyanyi kutishamisa kwatiri, asi chinhu chatototi chiri munzira yakanaka yokugadzirisa upfumi hwenyika yedu. Nokuti zvikasaitwa izvozvo, nyika yedu yanga ichiradzika kudonha kwemakore apfuura 20. Saka mamakore 20 apa ikonomi yedu yanga ichimbodzikira pasi. Saka kuti uigadzirise zvakadaro, chotomotanga chati donhei chozodzoka. Saka ini hazvinyanyi kutishamisa isu vanhu vemumabhizinisi. Totozviona fanika zviri nani, nokuti zvakadaro zvinogona kuzotipavo kuti tigogona kuexportavo zvinhu zvedu, nokuti mitengo inenge yativodzikire yeexport purposes. Saka zvinenge zviri nani, totozviona zviripo. Zvingangova zvinhu zvinovhundutsa vashandi, izvo handirambi, nokuti mari kana isina kukwira ivo ndo vachaomegwa nezvinhu vashandi.
Ndezvipi zvingatariswa kuti zvakanyanya kukwidza inflation mumwedzi waJune iwoyo?
Chikuru chandotaura pakuchinja mari apa ndo zvakaitika. Saka mari isu kana wakuitenga nemutengo wakati kwirirei, iwo unotozoti une zvinhu zvaunotengesa kana zvaunogadzirisa zvoda kuti uzozvidzora, unenge watobhadhara imwe mari futi yakakurawo pamusoro. Ndo zvinhu zvikuru. Ndingati maprizes across the board akakwira, hakuna chaunoti hachina kukwira. Chingwa chakakwira, zvese zvimwe zvokudya zvese zvakakwira, kungosiya zvinenge zvichikondrowa negavhumendi ndo zvisati zvakwira. Kana nefuel yacho chaiyo yakakwirawo mumwedzi wavamunotaura, yamberi kumatsiri ikakwira ikaenda kuma5, iko zvino yapamusoro pe5, petro yakuma6. Saka iyo zvokukwira kwacho ndo zvinoitawo kuti zvidini zviite kuti inflation ikwire, nokuti zvakwirawo pamusoro.
Matimi munogona kutambira zvinhu izvi muchiti zvinhu zvakanaka zvichazogadziridza mamwe matambudziko. Vakawanda vanenge vakutocheuka vachidzokera kuna 2008 inflation payakanga ichinzi yakanga yakakwira zvisingatarisiki.
Ipapo muri kutaura zva2008, chinhu chiri mundangariro dzedu tese, hakuna asingazivi mafambiro azvo. Asi maitigwa zviri kuitwa iko zvino, ini noona anenge akarongeka ano unyanzvi mukati zvemakare zvazva zvisina plus nyika yedu iko zvino inayo foreign currency yeUS haivi kuda kuti yapera irimo patakaita 2008 munzika babusina kana US dollar kana one saka ipapo zvakabva zvanatsa kupa yatoti pressure pa mari kuti ibva yadonha maningi paya pakanoti svika kudonha kuma 200 million ikoko hatigoni kumhosvika ikoko zvachose nokuti apa papa chimanejwa kuchibanejwa kuti mari yatinayo yakatanga yatorwa ndokuyeforex ndokuisa mubhangi guru namabhengi vanayo umuone kushandisa mari yomuno mukati saka zvoramba zvakadzikira plus yakaprindwa haina kuprindwa yakawanda vari kuprinda shoma saka izvozvo zvobatsira kuti isapupuruka sezva zvayakamboita kare handirambi kujakachenjisa ndichakatanga asi pane zvanhasi pano unyanzvi maitirwo azviri kuitwa
nyanzvi mune zveupfumi vakalisto Jokonya. Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuro yavo iri kutataridzika zvakanyanya kuti ikwanise kuita basa nekudhura kwezvinhu zvichikonzerwa nedanho rehurumende rekuti munyika mushandiswe dhora reZimbabwe chete. Makanzuro ayo aisimbowana dhora rekuAmerica nemutengo wakaderera kuReserve Bank of Zimbabwe anoti zvinhu zvakawanda zvabva zvawedzerwa mutengo. Izvi zvinosanganisa mishonga yekuchenesa mvura, mafuta ekufambisa dzimotikari nezvimwe. Guta reHarare svondo rapera rakati riri kuda kuwedzera bhajeti nemari inosvika mamiriyoni mazana masere nemakumi mapfumbamwe kana kuti $829.86 million. Izvi zvinoreva kuti mitero yezvinhu ichawedzerwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata vaGomba.
Akanzuro haisi kukwanisa kuita basa rayo nekuda kwebhajeti rakadyiwa nestatutory instrument 142 nekubviswa kwakaitwa malocal authorities paRBZ support program ye1:1 yataritwa naforeign currency at rate of 1:1. Saka kanzuro haichatokwanisi zvachose nekuti iko zvinezvi interbank rate 9 kana zvichautenda mawater chemicals 3 million zvinoita kuti 9 times 3 = $27 million RTGS kuti tinge tichitenga US dollar rekutenga machemicals ekugadzisa mvura. Saka naizvozvo tasvika panguva yakaomesesa yekuti tinodzoka zvekuvagari toti honai musha wenyu zvawaita hapachina kumira zvakanaka kwete nekuda kwedu asi nekuda kwemamiriro enyika todzoka zvakare kuti toita sei ndinovaridzire guta ndopatamira tiri parisvino.
Saka kuti zvikwane mungade kuti pawedzerwe mari yakawanda zvakadi kana kuti pesendeji yakakura sei pabhajeti ramakaita?
Kana tichitarisira kuti marechi ekuti zvakafanana neimba inochitiri kubhadhara kukanzo inobhadhara toti $30 tetakutarisira kuti imba iyoyo inobhadhara $60 RTGS. Saka tikutarisira isu an increment of 90% to 100%. Takatarisa mari iyoyo ishoma zvikuru kana takatarisa nemarates atiri kunzi nehurumende tengai mari yekunze takatarisa yokufind kuti interbank market rate yakabva pa$2.10 yakaannounswa nagavenor muna February March iko zvinezvi yapa $9. Saka nyaya yakuitika ndeyekuti munenge muchimhanyisana makatarisa interbank market rate kuti munge muchiwana zvimwe zvinhu zvekushandisa mukati mekushandisa zvatoshandisa mukati mebasa redu.
Asi iyo mari yacho iri kukwanisa kuwanika here kumabhengi ichidhura kudaro?
Zvakaoma hakupona hakupona usingazivi kuti remangwana rinofuma rakamira sei. Normally tinge takuti tikangowana RTGS tomhanya kubhengi tikawana shoma iyoyo tomboshanda tichitsvaga imwe ndiro mararamiro atiri kuita.
Saka mambonyorerawo tsamba here kuhurumende muchitaura nezvezvichemo zvenyuzvi?
Ndakaita meeting naminista weHarare province last week ndikamuzivisa uye kuhurumende takambodiscussa kumashure uko naminista welocal government tikavazivisa kuti malocal authorities taakutoita nyaya yesupplementary budget. Ndinonzivisa kuti Kariba yakatoita, Bulawayo yakatoita, Gweru iri kuita, Marondera iri kuita ese matunhu ari kuita including maroad district councils ari kuita iyo hurumende yapachayo ndainzwa kuwa rekuti iri kutogadzira supplementary budget pachayo kuti zvinhu zvive zvichifamba. Saka because ndaitaura navamutuli tichinotoita sei pamari yedevolution yavakatipa zvakadii kuti titutsirwewo tinge tichifamba zvakanaka tikwanise kubatsirikana. Saka taitaura nyaya iyoyo. Saka muono uri munyika kuti tinge tichiita izvozvo uri kukonzerwa nekushaya zvekubatika zvakakwana.
Meya weGutare Harare vaHerbert Gomba vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro vakatoresa mhiko makomishina matsva esangano rinorwisa uori reZimbabwe Anti-Corruption Commission kuState House. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti chinhu chekutanga chinofanirwa kuitwa nekomishini iyi ndechekuti sangano sachigaro wavo amai Matanda Moyo, mudzimai wegurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaSibusiso Moyo, vakurumidze kuratidza vanhu kuti basa ravo vanoita muchokwadi sezvo ukama hwavo nehurumende pamwe chete nebato riri kutonga reZANU-PF zviri zvinhu zvinozikanwa. Naizvozvo vanofanirwa kushandira kuti vanhu vavimbe navo mubasa iri.
Tinogamuchira kugadzwa kweZimbabwe Anti-Corruption Commission, makomishina acho. Tichitarisira kuti vachaita basa nemazvo nechimbi chimbi. Dambudziko guru rinofanira kugadziriswa chekutanga nderekuti pamaonero everuzhinji nemhaka yekuti mukuru sachigaro wekomishen ndimai Matanda Moyo, mudzimai wegurukota ravamunangagwa rezvekunze, vanhu vangagona kufunga kuti zvichida vanenge vakarerekera divi rimwe chete. Nekudaro zvinokosha kuti mai Matanda Moyo vakurumidze kutaridza kuti Anti-Corruption Commission yakazvimiririra, inoita basa rayo nemazvo, isina wainotya, ichibata chero vakuru chero vadiki.
Chii chakasiyana nezvayanga yachimboita chamungada kuona komishini iyi ichiita?
Dambudziko guru rehuori muZimbabwe pamakore ese apfuura ranga rerekuti vakuru chaivo chaivo vehuori vanenge vasingabatwi, kuchibatwa vadoko vanenge vasina masimba kana kuti vanenge vasina kuzambira pane vakuru vezvematongerwo enyika. Ndo basa guru rine Anti-Corruption Commission namai Matanda Moyo kuti vataridze nyika kuti vachaita basa ravo rakatarwa mubumbiro remutemo renyika nemazvo, vasingatyi, vasingazezi, vasina kwavakarerekera.
VaDewa Mavhinga vari muJohannesburg kuSouth Africa neStudio 7. Tombochitarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuHerald mune nyaya yekuti hurumende yayambira zvikoro zvepamusoro mayunivhesiti kuti vasakwidza mari yechikoro vasina mvumo kubva kuhurumende mushure mekunge zvimwe zvavo zvakaedza kukwidza mari yechikoro neZuro. MuChronicle hurumende inoti ichavaka nzvimbo dzekurangarira vanhu vasingazikanwi kwavari mushure medutu mupengo idai. Newsday ine nyaya umo vaNelson Chamisa vachiti vakaramidzwa kushanyira vaJob Sikala muusungwa mavari vakamirira kutongwa. MuDaily News gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaSibusiso Moyo vari kutaura nezvakaitika kuLondon uko vanonzi vakadirwa mvura nevanhu vairatidzira. MuDaily News mekare mune nyaya pamusoro peuwandu hwevanhu vari kuramba vachisungwa vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yavaEmmerson Mnangagwa. Chasvika chinguva yekuti tikupei mi vateereri veStudio 7 mukana wekuti muzvitaurire mega zviri mupfungwa dzenyu.
La dzadzoka futi munyara dzichitole iwo vamunanga kwacha chavakambonyatso kuita chini plus upresident unoda munhu ane mari dzake kudha mungatarisana Ramaphosa muno muSouth Africa vane mari dzavo havana pfungwa dzekuba manje hakuisa kamba ichiri ku hapana zvinombobuda kuZimbabwe uko kusvika nyika yachinja president ndokuti zvinhu zvinake zveshe nemacommission eshe ari kumboyawana hakuna angapuwa ma $200 pamari dzavo dzavanohora idzodzo idzoka neuoriwo unoangira kutowanda kutowedzera uori ikokoko handiona zvinobudirira pane zvese zvorongwa
ndaichimbowanawo mukana wokuti fonerawo nhamba idzodzi dzamuri kuona ndifonereiwo ipapo ndimbotaura ndeshungu yekutaura nemi papa komishini yese yagadzwa iyi hakuna ndezanupf zvakangofanana nekuregedza kugadza komishini zvakangofanana mhosva dzakawandisa mukati umu asi unongo kweiye munangagwa akabatwa ane mhosva sekutaura kuri kuita vanhu anosungwa nani ndo patichada kuona ipapo vana mugabe avese vane mamhosva vanamwana vagrace vane mapurazi 30 zvongobuda zvichitaura bat hakuna kana one akambosungwa imo muzanupf imomo ndo mune mhosva mapapa tari chaivo mhosva hombe chaivo chaivo vanhu tisanyeperwa nekungovharwa kumeso nezvinhu zvisina nebasa hakuna kana munhu wemdc vangava apo neapo but zanupf
makadi mhuri yezimbabwe indoitwawo Daniel Taedzerwa ndiri mukwekwe pano kuratidza kuti hurumende yaremerwa nekutungamira nyika aremerwa zvachose bhozi pavakatora masimba kuna varobert mugabe zvinhu zvakanga zvitombori nani pane pazva vanhu izvezvizvi kwatiri kuenda hasi kutomboziva kuti tiri kuenda kupi kuti kana takananga kupi zvinhu zvaaita manyama amire nerongo hatizivi kuti tichadii kuti ticharama sei totongochemawo kuna nyadenga vatinzwewo kuchema kwedu kuti vaisraeri vakambochema misodzi neropa naidzo tsitsi dzikabhuruka saka tiri kuchemawo kuti tsitsi dzekudenga ngadziburuke timbobvisirwawo madzishe aya vana faro mberi kwedu matenda
makadiko vateereri vestudio 7 nevashamarani mose ndoda kungotaura pamusoro pevanhu vanonzi vateresa mhiko nevamunangagwawa vamunangagwa vanofanira kutowa munhu wekutanga chaiye kutovaferefereva pamusoro penhaurwa dzehori idzodzidzi ndiye munhu wekutanga ane hori iyeye then handinoona handioni komiti ichishanda zvakanaka nokuti vamunangagwa its obvious vanenge vachitokontrolwa navamunangagwa kuti itai zvakati nezvakati uye kwakungotageta vanhu vaya vanenge vangogara vakamakwa navamunangagwa ndo zvega zviripo apo hapana zviripo zvinombobuda pakomiti hapana apo
ndamisa ngaekte kana chida kuvhoterwa kaozi akaramba achiita maitirewo ayaya ekuti ee ndikudira chicha ndikudira checha aya achingodhonzera dhonzeranaka apapo vanhu isusu vanhu tichiva nenzara ka bhozi jecha racho isusu riri kubata isusu jecha racho harisi kumbonanga munangarwa bhozi munangarwa ari kudya achiguta panouya kumarari kuya kuya ndodira jecha vanhu vachingosekerera ndodira jecha vanhu vachingosekerera zina nemusoro wese gavatarise kuti jecha racho rakutosora anu jecha rakutosora isu vanhu vari pasi ini ndaikurudzira kuti Nelson Chamisa kana achida kuti agonatsa kuvhoterwa kana zvakanaka ka ngaaite zvekuti vanhuwo vambodya vachiguta vabatane tinoona zveshoko kuti a munhu uyu ari kutry by all means kuti haiwa nyika iende mberi kwete zvekungotaringa achingoramba kuti hapana kutaurirana hapana kutaurirana vachingosafa matoeji achingodhuguka vanhu vachifa nekorera vanhu vachipera kufa unovhoterwa nani vanhu vakupera kufa zano ndakazviona kudhara kuti zano yakakundikana kudhara but chakudiwa apa ndechekuti mazimbabwen ngatisei musoro pamwe chete tibatsirane zvinhu zviinde kumberi nyika iende kumberi kwete kuti tinenge chingoti hayo totodira chicha varume haiwa haiwa arume takuvara nenhamo varume nhamo yati kuvanhu gavabata
vashamarari vestudio 7 tinoni ndinoitwa Clement tiri kuno kumberengo hatizivi kuti takaostadha tikaona kuti vanhu vauraya nyika vatungamiriri atibabirire bese vanoti opposition nevari paruling party zvavanoita hazvionekwi kana chimwe nokuti iko zvino ukatarisa zvokuti vose hapana unoda kutibvisa mumataka vari kungoti uno unoti iko zvakati uno unoti zvakati kuti vachiita musoro pamwe chete hazviiti saka isu tisu tiri kutambura vanhu ruzhinji kwezimbabwe saka kazvava zvagona ndezvokuti ivo zvavasingadi kuisa musoro pamwe chete vari vaviri kuru chavanoda ivo ndechekuti ivo vadle nemhuri yavo isu tichitambura iyezve ukatarira nhasi chaiko petroli yakwira saka chii chichachipa hapasina chichachipa nokuti zvose zvakwira petroli inokwira zuva nezuva asi apa vakati yusi harichashandi randi harichashandi saka isu torarama sei vatungamiriri ngavatiitire kwazvo vose vari vaviri hai pointi yavo ndekuda kungoti isu tivaise pachigaro vachidya nemhuri dzavo tatenda ndinoitwa Clement pamataga Perengwa.
Avo vange vari vatereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Ndine urombo kuti nhasi ndatadza kutumirana nemi mameseji edu atinotumirana mazuva ese paFacebook semazuva ese. Ndinovimba kuti mangwana tinenge tiri tese zvekare. Zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Murume wechichena akakonzera kufa kwemumwe mukadzi mushure mokutyaira motikari yake mudutu revanhu vakange vachiratidzira muguta reCharlottesville mudunhu reVirginia atongerwa kugara mujere upenyu hwake hwese. Aka ndiko kechipiri achitongerwa kugara mujere upenyu hwake hwese. Nemuvhuro James Fields akatongerwa kugara mujere kweupenyu hwake hwese kana apedza kupika kwemakore mazana mana ane gumi nemakore mapfumbamwe. Mukuru wesangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization anoti kusvika kwechirwere cheEbola muguta reGoma kumabvazuva kweDR Congo kunogona kukonzera matambudziko makurusa. Kupararira kweEbola mumatunhu muri kurwisanwa eNorth Kivu neIturi kunonzi kwanyanya kuchingopfuurwa nekupararira kwechirwere ichi kwakaitika muna 2014 kukauraya vanhu vanopfuura zviuru gumi nechimwe kumadokero eAfrica. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nhasi nhengo ina dzeparamende yeAmerica dzapindura mashoko akataurwa navaDonald Trump ekuti vadzokere kunyika dzavakabva kana vasingafari nezviri kuitika muAmerica. Nhengo idzi dzese dziri dzechidzimai uye dziri dzechirudzi chisiri chichena. Dzaudza vatori venhau kuti havasi kuzochichidzirwa navaTrump uye vanotaura vakamirira vanhu vakavasarudza. Mugari wemuWashington DC achiita dzidzo dzepamusorosoro paHoward University vaKelvin Manduna vaudza Studio 7 kuti nyaya dziri kutaurwa nemadzimai aya inyaya dzinofanirwa kunyatsoongororwa nehurumende kwete nebato rimwe chete.
Hazvifadzi kunzwa mashoko akataurwa navapresident especially isusu vanhu vatema. Mashoko iwayo akatibatawo nesu nyama nhete. Pane kakutaurira vanhu vanenge vauya kuno vari vatsva vedza vauya vari marefugee or other forms of immigrants kuda kuvaudza kuti havasi vemuno nyange zvo vanenge vasangana nezvese zviri pamutemo kuti vaite vanhu vari legal muno residents and citizens. Izvo zvakashata. Saka ndafara zvikuru nezvataura madzimai aya. Asi underlying zvavataura zvoratidza kuti nyika ino under mukuru aripo izvino ya shifta ma direction anotyisa panyaya dzerusarura ganda nenyaya dzepolarization between mabato anokwikwidzana. And it's also unfortunate takuswera svondo rese tichitaura nyaya iyi pamusaka pezvakataura president pane kuti tive tichiinzwa nemacandidate vari kukwikwidzana kuti chii chavachaitira nyika kana vakapinda pakutonga kana kuti vakwikwidzane navatrump.
Sei vanhu vazhinji vemapato ose vasingatauri nesimba vachishora zviri kutaurwana?
Nyaya yeimmigration haisi clear cut kuti munhu wese pane division. Ndingati vakawanda pane kakuwirirana kuti maimmigrants vamwe awandisa kuuya kana kuti kune crisis iri kuitika paborder. Vanhu vari kuwirirana panyaya iyo on both sides. Ndiko saka musingaoni pachibuda pane force pakukondema position yemadzimai. And it's not unique kune kuAmerica. Nyange mukafuka kumusha kwatinobva nyaya immigration inonetsa whether kunana South Africa kuya. Just this week ndaona parliament inaNamibia ichigunununa kuti maZimbabwe nawandisa munyika. So it's a global thing, especially kana maeconomy mabasa achinetsa and so on kuti vanhu vacheme-cheme. It's not unique to one party. Indoda solution iri bipartisan muno munyika. And I think madzimai ari kusumudzira nyaya iri very crucial.
Munoona sokuti vane vatsigiri vakawanda here?
Vane vatsigiri vakawanda and at the same time zvavanotaura zvinotyisa vakawanda. Ndosaka mutanga kunzwa vakutaura malabels kuvenga you are communist uri zvakati zvakati kuda kutyidzira vanhu. Zvinoitika munyika mungozvizivawo vanhu vechidiki. Nyika kana ichichinja havachaonerani zvaita vabereki vavo, tichionera zvakasiyana nemagenerashen akapfuura. And I think ava motoona imo mucongress momo vechidiki zvasiyana even mubato mavo, maondero avo nevakuru vavo vana Pelosi vaya zvasiyana maondero avanoita zvinhu. So ndokunobva imwe tension yacho nemubato mavo.
Chizvarwa cheZimbabwe vaKelvin Manduna vari parunare muWashington DC neStudio 7. Batai mazwi kambo kanobva kuna Leonard Karikoga Jakarta. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Inflation muZimbabwe yasvika pazvikamu zana nemakumi manomwe nezvishanu kubva muzana kana kuti 175% mumwedzi waChikumi. Meya weguta reHarare vanoti kurambidzwa kushandisa mari yekunze kwai kukonzera matambudziko ekanzuro yavo nekuti zvinhu zvavai kudhura. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti mosara zvakanaka.